manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali tona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 24 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamwe havaizive kuti 2018 takangova. Tadurova akaroponera kuna Malava. Ndosaka makona kuti Malava ngaramba ari kocha rakura. Zvino gore rino handisi kuenda kukoti. Ndoda kuti ndamurova ndianoenda kukoti.
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voita musangano wavo wekupedzisira kuepoet pamberi pesarudzo dzemusi wemugovera.
Unde pakaita inonzi agent chamber haikoti application ndinovimba kuti masikati anaya makakwita angu achange arimo mukati medare vachiita kuti nyaya iyi igone kunogadziriswa.
Mutungamiri weLead Muzvare Linda Masarira voendesa Zimbabwe Electoral Commission kumatare nenyaya yegwaro revavhoti.
Zvakakosha kuti tiwane kuti vanhu vakurudzirwe vabayiwe kudzivirira COVID-19 uye kuti mangwana vasava vanhu vanonyanya kupiwa mitemo inenge ichinzi musaungana.
Vanhu vanodarika zviuru zvinomwe kana kuti 71,000 vobayiwa nhomba yeCOVID-19 nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vaita musangano nhasi kuEpworth wakambenge warambidzwa nemapurisa nezuro asi akazodududza. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vashaura nevasigiri vavo mumusha weEpworth uri kumahombekombe kweguta reHarare vachamisa vati vane tarisiro yekukunda musarudzo dzemusi wemugovera nesarudzo dzegore rinouya.
Ndava kana uchiziva kuti muhurumende ndiwe uri panext, usabhiyevha sebora ngoma. Asi varipo kana achizamba akubuda vanobhiyevha sei? Ndabora ngoma rinoda kuti ngoma isachambwa ibvaruke. Zvinoterera iwe bora ngoma, ungaenda mbiri yokuboora ngoma zvadu ruoko rwako ticharwa naru mungoma iyo.
Vaenderera mberi vachiti vagari vemuEpworth vanofanira kupiwa magwaro anoratidza kuti ndivo varidzi vedzimba, kwete kuti hurumende inongotaura nyaya iyi kana pave kuitwa sarudzo pasina chiri kubuda.
Muno muEpworth munozviziva kuti muri vanhu vakauyiswa kuno muchioneswa nhambo. Munhu aifanira kunge achiwana lendi yake title deed ipapo, kwete kuperekedzwa netitle deed wagara kudhara. Izvi tiri kupedza nazvo. Pawakagara ipapo unogona kuva nebepa.
Vachamisa vati havasi kuzoenda kumatare gore rinouya sezvavakamboita muna 2018 pavanoti sarudzo dzakabirirwa, vachiti hapana chiri kuzovamisa kupinda muhurumende.
Vamwe havaziziva kuti 2018 takamurova. Tadurova akaroponera kuna Malava. Ndosaka makona kuti Malava ngaramba ari kocha rakura. Zvino gore rino handisi kuenda kukoti. Ndoda kuti ndamurova ndianoenda kukoti.
vakurudzirawo commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti ite basa rayo nemazvo vachiti kana sarudzo dzikabirirwa nemugovera vachatora matanho akasimba vashorova vamunangagwa nekutyisidzira kudzinga masangano anoshanda akazvimirira vachiti masangano aya ane basa rakakura kwazvo rekupa vanhu chikafu pamwe nekurwira kodzero dzevanhu munyika vamunangagwa vakaudza vemapato aya pamusangano wavo kuchitungwiza kuti vasapindire munyaya dzezvematongerwo enyika vachamisa vatiwo vane urongo hwekugadzirisa upfumi hwenyika nyaya dzekurima mabasa kuvhura mafektori nezvimwe zvakadaro kuitira kuti veruzhinji vazvirume ririmi nekunakirwa neupenyu musangano waitwa navachamisa waitwa mushure mekunge vaenda kumatare zvichitevera kumborambidzwa kwakanga kwaitwa musangano uyu nemapurisa nezuro matare abvumidza vachamisa kuita musangano uyu bato rezanupf rabva ratanga kupa chikafu chinhambwe chidiki kubva paitirwa musangano uyu asi izvo hazvina kutadzisa vagari vemuepworth kuenda kumusangano wavachamisa pasi pechikamu chepiri chemutemo wesarudzo kana kuti paragraph 7 of the fourth schedule of the electoral act chapter 2.13 kutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabio elections kunopera na 12 manheru ano ndakamirira studio 7 kuepworth ndini frank chikowore
kana muchida chiswa mutoenda pamufana wechidiki anokupa chiswa mangwanani
Magweta ari kumirira mutungamiri webato reLead muzvare Linda Masarira avari kukwikwidza musarudzo dzekutsvaga mumiriri weHarare Central mudare reparamende dziri kuitwa nemugovera nezuro akakwira kudare reHigh Court achida kuti dare rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iburise nekukasika gwaro revavhoti richashandiswa musarudzo idzi. Muzvare Masarira vari kudawo zvakare kuziva kuti mapepa ekuvhotesa achapiwa dunhu ravari kukwikwidza vari mangani. Nyaya iyi inonzi ichanzwikwa mangwana nenguva dza11:30 mangwanani uye ichange iri pamberi pemutongi Justice Munamato Mutevedzi. Sachigaro veZeki amai Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 kuti nyaya dzakadai dzinotaurwa nemukuru wekomisheni yavo vautoile Sly Gwana autatumira mubvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Masarira.
Hunde pakaita inonzi agent chamber haikoti application ndinovimba kuti masikati anaya magweta angu achange arimo mukati medare vachiita kuti nyaya iyi igone kunogadziriswa kore rino patakapiwa kuti mavoters roll after nomination code I think wangori musi wa28 January kauti 29 pandakazorivhura ndakaona zvakare kuti zita rangu ranga risimo chief election agent wangu ndokuenda kuzeki ndokunopiwa rimwe voters roll rimwe racho ratakapiwa rakatoita kukanzurwa rakanyorwa zvakare as of 8 January apakakanzura pacho panga pato nedate ra2020 saka ndonyo nyuto dzatinadzo nekuti voters roll ratakapiwa dziri kugumira musi wa8 January iyo voters roll yakazovharwa musi wa28 January kwavakazoregista kana kuti kunyoresa kuvhota after musi wa8 January
saka imi zvii zvamuri kuda kuti dare riite
kuvaroneisa mudare redzimhosva kuti ngavagone kuti vatipo obhuzuro chairo iro richitashari chechipiri mabaloti pepa edu aya atisi kuziva kuti akagadzirwa eHarare Central Constituency mangani ini seumumiririre ari kuda kumira kuita MP muHarare Central ndokuti ndinoda kuziva kuti pabaloti pepa eHarare Central Constituency mangani.
Tiri kunzwawo kuti vari kukwikwidza muri kunyunyutawo nenyaya yekuti pachabvumidzwa munhu mumwe chete kana agent pa polling station yoga yoga zvakamirawo sei izvozvo
mangwanani ano taenda kumauti party liaison and committee yaitwa kuRoosevelt makandidates ese anga ariko hakuna kunzi kuri kuuya polling agent rimwe chete bato rega rega ranzi runze mapolling agent baviri.
Mutungamiri webato reLead muzvare Linda Masarira vari parunare muHarare ne Studio 7. Komiti yedare reSenate inoona nezvemitemo muAmerica yeJudiciary Committee nhasi yapinda muzuva rechina ichizeya kuti yotambira here kana kuti kwete amai Ketanji Brown Jackson kuti vaive mutongi wedare repamusorosoro reSupreme Court muAmerica. Amai Jackson vakadomwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden kuti vatsive Justice Stephen Breyer ava vekuenda pamudyandigere. Komiti iyi yakapedza kubvunzurudza amai Jackson nezuro Asi nasi yange ichinzwa kubva kune mamwe masangano akaita se American Bar Association nemamwe kuti vakakodzera here kana kuti kwete. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganya wewe Studio 7, Abata Gweta vaKennedy Masiye vari ku Texas muno mu America.
Chimu nazo anikashwana basaru kwa Supreme Court judge anenge appointwa na president. President anamasimba eku appointa anyone kuti aite judge in Supreme Court. So kana vamo appointa kudaro anobva aenda pachikamu chechitu choku confirmwa ne Senate. But kuti azopinda mu Senate imongo for confirmation anenge atoitwa anonzi ma investigations kuonekwa kuti anokodzera here kuva ari judge in Supreme Court.
Tinoona kuti va Biden vakadoma Judge Ketanji Brown Jackson vanowa mudzimai wechitema kuti ave mumwe wemajudge ve Supreme Court. Munoona vachibudirira here muzvamataura izvi?
Tinoona se vanobudirira because ivo vajudge Jackson vari very competent pane the confirmation proceedings aitwa so far. Vakutaura zvinoda kuva izvo zvinonzwika zvichitaurwa najudge and vari kupindirawo mubvunzo iri kubvunzwawo nema senators to the fullest. So ngati semaonera angu ine process yacho yaitwa so far ndinoona senge vanobudirira vachipuwa chitaro chekuva Supreme Court judge.
Tinoona zvakare kuti bato rema Democrats rakatarisana nema elections ema midterm elections. Munoona sekunge judge ava va Brown Jackson vanokwanisa here kunge vazogadzwa pachaitwa masarudzo idzodzi kana kuti ndo zvimwe zvingadai zvakatariswa na va Biden iri pavakadoma?
Ndinoona sekudaro because pa confirmation kuti izopera vachigara kuva Supreme Court hapana yatingati pachirungu set time frame. Process inogona kutora mamadza akatipo, inogona kutorawo nguva pfupi pfupi. But tichita sene zvakamboitika musure pakanominatwa judge yeSupreme Court anonzi Emily Coady Bryant vakangotora mazuva 27 chete kuti vakonfirma. Saka ndiona sekuti kuda vaBiden vachitarisa nawo nemaelections vakutarisana nawo kuti kuda judge Ketanji Brown Jackson vanga pindawo muSupreme Court pachinguva chipfupi pfupi ichochi.
Pane zvingadzidzwe here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imomuno?
Kudoma kuma judge apa chichatinyanya kuona chingatodzidzwe neZimbabwe inyaya iyaya yetransparency yatingati uchekerere wemainterviews emajudge. Toze hedu kuti Zimbabwe Judicial Service Commission yanga ichizviita izvozvo zvokudoma vanhu vachivaisawo kuti vauye vachitaurawo vachiiswa mubvunzo nevanhu veparamende.
Gweta vaKennedy Masiye vari parunare kuTexas muno muAmerica naMavelas Mushanganya wewe Studio 7. Vanhu vevanhu vari kubayiwa nhomba yeCovid-19 huri kuramba huchiwedzera kubva hurumende zvayakaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda kana kuti blitz nemusi wemuvhuro ichivhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabayiwe nhomba kusanganisira zvikoro. Muna Nyamavhuvhu gore rapera Zimbabwe ndipo payakakwanisa kubaya vanhu vakawanda zuva rimwe chete vakadarika zviuru zana nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevana kana kuti 101,974 nezuro vanhu zviuru makumi manomwe nechimwe zvine mazana matatu negumi nevapfumbamwe kana kuti 71,319 vakabayiwa nhomba yekutanga. Hurumende inoti iri kuda kubaya vanhu zvikwama makumi manomwe kubva muzana panosvika mwedzi wachikunguru. Vana vane makore gumi nemaviri zvichikwira vari kubayiwawo nhomba iyi. Kubayiwa kwevanhu nhomba uku kuri kuuya apo nyika dzakabudirira dzatanga kuonazve vanhu vakawanda vachibatwa nekamhando katsva kari kunzi Omicron Stealth. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vanoti chirwere ichi chinoramba chichichinja-chinja nekudaro zvakakosha kuti vabayiwe nhomba uye vasarivara. Ngatinzwe hurukuro yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
COVID ichiripo zviya zvinokurudzirwa kudzivirira zvinongoramba zvichikurudzirwa. Uyevo chakakosha ndechekuti tizive kuti nyaya yekubayiwa nhomba yevaccination ndo yaakuita kuti nyangwe nedzimwe nyika dziite sedzinosunungura zviga zviya zvavanenge vakaisa panyaya yekudzivirirwa kwecovid. Saka muchaona kuti tine nyaya yatinotaura iyoyo kuti vanhu ngavabaiwe vaccination, ngavabaiwe nhomba, ngavavaccinatewe. Kureva kuti pokutanga munhu anobaiwa, kokutanga kwapera kana vhiki mbiri kana mavhiki matatu, obaiwa kechipiri nhomba imwe chete iyoyo, kozopera kana mwedzi mitanhatu obaiwa yatoti booster dose kana kuti third dose. Sezvaakuitika iko zvino, vanhu vanokurudzirwa kuti vabaiwe kechitatu kana vatingati booster dose.
Sei izvozvo zvakakosha?
Izvozvo zvinoita kuti munhu ave namasoja omuviri anodzivirira utachiona hweCovid. Ndo zvaakuita kuti nedzimwe nyika dzisunungure zvigaziya zvinenge zviripo, zvinenge zvinzi aiwa iko zvinei zvitoda kuti tiise mitemo yokuti vanhu vasafamba-famba, vanhu vasaungana. Iya mitemo yamuchana kuti nyika dzakawanda dzaakusunungura mitemo iyoyo nokuda kwokuti vazhinji vanhu kunyika idzodzo vanenge vakabayiwa nhomba yeCovid-19. Ndosaka tichikurudzira vanhu muno muZimbabwe ngatibayiwei, ngatibayiwei nhomba. Uye tototenda hurumende iri kuisa chirongwa chekuti vanhu vabayiwe.
Mazera ata
zvakatoonekwa nana mazvikokota kuti kutanga pamakore 12 zvikwira vanhu vanokwanisa kuti vabayiwe nhomba yeCovid. Saka vanhu vanokurudzirwa navana vane makore 12 zvikwira kuti vabayiwe nhomba iyo yeCovid-19. Zvakakosha kuti tiwane kuti vanhu vakurudzirwe vabayiwe kudzivirira COVID-19, uye kuti mangwana vasava vanhu vanonyanya kupiwa mitemo inenge ichinzi musaungana, musange muri pakati, musafamba-famba nokuda kwokuti vazhinji vanenge vabayiwa nhomba yeCovid-19.
Nyanzvi munyadzo zveutano Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachakatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 5,432. Vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu, kana kuti 273, vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro. Madzimai akawanda anobva kuZimbabwe ari muBotswana anoti ave kuzviitira mabasa emaoko vachiti kushandira vamwe vanhu kana makambani hakuna pundutso. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Aya mazve mamwe madzimai anobva kuZimbabwe anorarama nekugadzira musoro muguta reFrancistown, Botswana, vari kushambadzira vari kudarika nenzira kuti vanogadzira musoro. Mumwe wemadzimai aya ndimuzvare nomalanga Sibandavo, vanoti vakadzidzira kutaura mutauro unotaurwa munyika iyi weSetswana nekukurumidza kuitira kuti vakwanise kusvaga vanoda kurukwa musoro. Muzvare Sibandavo vanobva kugokwe vanoti kugadzira bvudzi kwavo kuri kuita kuti vakwanise kuchengeta vana vavo vakasara kuZimbabwe pamwe nemumwe mudiki vavagere naye kuBotswana, kunyange hazvo vachigara vachiita vakitsi negonzo nemapurisa enyika iyi. Vavakura vabvumidzwe kuita basa kana business rekugadzira musoro muBotswana sezvo hurumende yenyika iyi ichiti basa rezvizvarwa zvenyika iyi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Florence Manzungu, vanoti vakaona kuti kugarira maoko hakuna pundutso vachiti varume vanodawo kubatsirwa.
Gara ngude murume wangu handisi, but ndine zvandinotengesawo. Ndinotengesa fish, ndinotengesa mavegetables, ndinotengesa zvekupfeka. Ya, tinotengesa zvimwe zvakasiyana-siyana zvinenge zviripo panguva iyoyo kuti tikwanisewo kuzviratumira semunhukadzi. Tisangomirire kuti vana baba vatishandire vachitiunzira mari kumba.
Amai Justina Ngwenya, avo vane makore makumi mana nerimwe chete, ya vachiri mamuri wa kuma prazi e Glen Vary ayo alipejo ni kutare Khaburoni Vauza Studio 7 parunaro kutivaru kurima asidambu zikuonde kwe kutenga seram.
I'm going to go to the supply machine.
Matalaji ba nusangana na wala yuso yuseza hachwe diyo kutumika shakusona. So unazona kuti munu maria anu kuchaja kuti undi ndo maria ari kukupa azimutu weke. It's all yet he will be working. Pamapacho uchinda kuti muna muna chida kutushenda overtime but at the end of the month they won't give you mari overtime. Maona. Kwa kungo shinga zokuti hafana za ninga ite.
Kuitila kuti wakwani sekura na misamuri yamo. Ama ichimombe wanu tenge sa wama temba nedozo wano oda muno. Senzile kuwezira maria wanu wana kubasa. Asi amai Pauline Marembo vanoti kusvaga mafuro manyoro uku kwakavaparira sezvo vakabva vaparadzana nemurume akanga asara kumusha. Dzara iri kunzi iri kupfunya chisero munyika ndiyo iri kutizwa nevanhu vazhinji vachienda kunyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Mozambique, Namibia, Zambia nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinopfurikidza mwero kuSomalia cheAl-Shabaab chinoti ndicho chakauraya vanhu vatanhatu panhandare yendege yenyika iyi yeMogadishu International Airport neZuro, uye chikauraya vamwe vanhu kusanganisira nhengo yeParamende amai Amina Mohamed Abdi avaitsvaga rutsigiro muguta reBelagavi. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky vakumbira sangano reNATO kuti rivape zvombo zvekurwisa Russia iyo iri kuda kupamba nyika yavo. VaZelensky vataura nevatungamiri veNATO ava vanosanganisira mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden kuburikidza nevhidhiyo. NATO iri kusangana muBrussels kuBelgium nhasi kuti ione kuti ingabatsire sei Ukraine uye kutemera zvirango zvakaomarara Russia. VaBiden vari kutarisirwawo nhasi kuita musangano nevatungamiri wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7, uye vachasanganawo neveEuropean Council. NATO iri kukurudzirawo China kuti isabatsire Russia. Zvimwe zvematongerwo enyika dzinoti zvakawanda zvinofanirwa kunge zvakagadziriswa sarudzo dzemabielections dziri kuitwa mune mamwe matunhu enyika nemugovera dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzinge dzichizonzi dzakachena. Nyanzvi idzi dzinoti zvinhu zvakaita sekurambidzwa nemapurisa kuita misangano kwemamwe mapato ane nhengo dziri kukwikwidza uye kusajeka kwegwaro revavhoti richashandiswa musarudzo idzi neZimbabwe Electoral Commission ndezvimwe zviri kunyunyutwa nazvo nevari kukwikwidza zvichapa mukana wekuti vamwe vaonese kunge sarudzo idzi dzisina kujeka. Mukuziya nezvazvo pamberi pesarudzo idzi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Uraya Izembe vanotungamira bato reDemocratic Party pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nemamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo idzi.
Boka iro rezeki iripo iyi pane umbo hwose huripo hunotaridza kuti vari kukundikana, uye zvinotaridza kuti vane divi ravakarerekera ndo ravanoita sokuti ndiro ravanoshandira. Iyo ichifanira kushandira vanhu kuti vaite sarudzo dzavanhu dzikasununguka mutichere. Tinoona The Citizens Coalition for Change iri kuoreswa chamutavanhava kudhindwa kwakaita magwaro okuvhotera zvakaitwa pasina nhongedzo nomucherechedzo wemavara ama avanhu vari kukukudza namapoka avo zeki yakabvisa zvese zvinofanira kuti zviiswe ipapo toonazve kuti misangano yeCCC iri kubhaniwa namapurisa ari kupindira sarudzo inofanira kuita yavanhu mapurisa haafaniri kupindira achirambidza vamwe vakukwidza misangano
tonzwa kuna vamaguhu munoti vamaguhu tichitarisa sarudzo nekutarisa gadziriro matii ose ezvematongerwo enyika nezeki
ndinotenderana zvakapfuurisa nezvataurwa namuzvinafundo dr zembe dambudziko guru riri munyika medu nderekuti hatinyatsi kunzwisisa patakamira pamusoro penyaya dzesarudzo yatingati multiparty democracy so tichitarisa bumbiro remutemo zimbabwe inyika inofanira kuita sarudzo after 5 years and kana paine vanenge vapiswa paparliament kana nekufa vanofanira kuti variplaswe kuburikidza nemabyelections asi mukatarisa in practice bato rinotenderwa kuti ringe richitsvaga vatsigiri ipato imwe chete nerezanup f mamwe mapato ese zvikuru sei recitizens coalitions of change bato rekuti riri kutorwa nebato rematoro kana kuti terrorist organization isingatenderwi kuti irarame uye iende kunotsvagawo rutsigiro kumacitizens touya kunyaya yemainstitutions yataurwa namuzvinafundo zembe yekuti mukatarisa zimbabwe nerepublic police vari kuvarambidza kuita marali zvoita sekuti polisi yedu yazamurepublic police
dr zembe sei mapato ezvematongerwo enyika achiramba achipinda musarudzo ipo paine zvinyunyuro zvose zviri kutaurwa izvi zvisina kugadziriswa
vari kusundidzirwa mudziva nengwena nebumbiro guru riripo iko zvino riri kunzi constitution of zimbabwe 20 amendment act of 2013 bumbiro iroro harizi bumbiro rinovaka hwaro hwenyika inotongwa nesimba ravanhu rinobva musarudzo saka ndozvokurapa shoko randareva kuti zeki iripo iyi haigoni kuti ingaita muridzi wepembe wesarudzo yavanhu inofanira kumwandanyurwa kana kotoenda ku 2023 tinoimwandanyura toita bato ravanhu rinowiriranwa namapoka ezvematongerwo enyika rowirirana namapoka ekodzero dzavanhu vakatarisana navamaguhu zvowirirana navanhu vose vagari vomuzimbabwe tadero ndobvo toenda kusarudzo yavanhu
vamaguhu zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa matambudziko ese amasimudzai
chinhu chiripo chekutanga chiri kudiwa munyika yedu ileadership leadership inofanira kuseta mastandards waro wekuti nyika iite sarudzo dziri free and fair dzisina mishonga tinofanira zvekare kuita hukuro pakati pemapolitical parties ese ari kutukwidza vanofanira kuti vava neplatform yavanosangana vachiisa zvichemo ende zvichemo izvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe in real time tisati taita sarudzo
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party dr urayai zembe vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7 Women's Round Table chanotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo na8pm nhasi tiri kutaura nezvesarudzo dzemabyelections uye kuti madzimai ari kuwaniswawo here mikana yekukwikwidza kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 sezvo nguva yedu yapera regaiti mutarisa misoro yenhau zvakare mutungamiri wecitizens coalition for change vanelson chamisa voita musangano wavo wekupedzisira kuepworth pamberi pesarudzo dzemusi wemugovera mutungamiri webato relead muzvare linda masarira voendesa zimbabwe electoral commission kumatare edzimosva nenyaya yegwaro revavhoti vanhu vanodarika zviuru zvinomwe vobayiwa nhomba yecovid-19 tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 @vohenews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.